represent DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 20 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Sarudzo dzemaprimary elections dzange dzichifanirwa kuita nhasi nebato reZANU-PF dzave kuzoitwa mangwana. MuAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanozvitsa gore vachitungamira nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba ekuti kumisikidzwa kwechivakwa chekurangarira vakafa munguva yegukura hundi kumatebeleland hakusi pamutemo. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reIbheji likaZulu vambuso Fuzwayo vati havasi kufara nemashoko avacharamba ekuti chivakwa ichi chakavakwa zviri kunze kwemutemo.
Vanofunga kuti tichakumbira mvumo kuye kuti tiise mapulaki anomirira hurumende yakaurara vanhu, so hatingaende kuse kuyo hurumende yacho kunotsvaka mvumo.
Izvi zvatsenerwa nemutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure, avo vati mashoko avacharamba anoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa nyaya yegukura hundi.
Nyaya yekuisa dombo pamakuva evafi haidi kupindurwa nehurumende, inyaya inoitwa nevanhu vakafirwa. Zvinotaurwa navacharamba kuti vanhu vakaisa dombo matombo pamakuva evanhu vakapondwa vakaparadzwa kubhalakwe nehurumende ZANU-PF kunzi vanofanira kunge vapiwa mvumo hurumende. Izvi zvakwakurashika kwemukuru, hazvitendegwi nekuti vanhu ava ndo vakarasikirwa nehama dzavo. Vane simba rekurangarira hama dzavo nemurangariro wavanoda. Hurumende yakaponda vanhu ava, tinenge tichitarisira kuti ingatowei ichikumbira ruregerero. Zvatinoona izvi zvinosodesa kuti hurumende iyoyo yakamboponda vanhu, inotuma vanhu kuti vaputse matombo anenge aisirwa vanhu ivava vari kuvachirangarirwa nehama dzavo. Vapedza kuputsa voti zvakaiswa zvisiri pamutemo. Tinotibodha, hazvisizvo mafambiro anofanira kunge achiitwa nyaya idzi.
Zwaya vacha havasi kuzofa vakakumbira mvumo yekuisa mumisikidzo uyu kana kuti memorial statue kubva kuhurumende, vachiti vachaidzosera zvakare.
Plaksi sichawaisa achita achingati vachavavhisa kana vachita, but we can't fail to put them.
Hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo. Sachigaro wekomisheni inoona nezvekupodzwa kwemaronda Justice Selonare vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira, asi vaMasaraure vati hurumende inofanira kukumbira ruregerero pamusoro pekuurayiwa kwakaitwa vanhu munguva yegukura hundi uye hama dzevakafa dzoripwa.
Hurumende inofanira kuti vose vanga vari involved tisvike panguva yekuti vanokumbira ruregerero, hurumende yokutungamirira urongwa hwekuti tibve panyaya yekuramba tichidzvanyirira vanhu vakatakatouraya kare, tivape mukana, pataurwe chokwadi, paite nyaya yenhaurirano, paite nyaya yekudzoreredza zvakarasikwa, paite nyaya yetruth telling, nyaya yekombanzete yereparation, paitwe nyaya yekuti kana tiite healing senyika tibatane tifambe pamwe chete. Zvinoitwa chete kana NPRC iyo yakanyorerwa nebupiro remutemo kuti iite basa iri yakwanisa kuita urongwa huchitangira muvillage ichinzwa pfungwa dzevanhu kuti vanhu vanofungei, vanhu asi chingade kuitwa. Tirespektawo zvinenge zvaitwa nevanhu vakafirwa, tichienda mberi panext stage yekubhadhara mareparations, tichienda pamberi pakutoita kuita justice kune vakapara mhosva vachiri vapenyu vange vachisungwa vachitongwa nemhosva dzavakapara nekuti kuuraya munhu kuuraya munhu hazvinei nekuti papari pagukura hundi kana panguva ipi totarisa kuti vese vakapara mhosva idzi tichionawo justice ichidi ichiitwa
gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vati tigozovabata parunhare asi vazoti vanga vayo mumusangano mumisikidzo uyu unonzi wakapwanywa musi wa4ndira nevari kufungidzirwa kuti vasori uye akakave kechitatu mumisikidzo uyu uchipwanywa mukati memakore matatu zvinonzi pane vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa munguva yegukura hundi kumatebeleland pamwe nemumidlands munguva yeutongi waimbove mutungamiriri wenyika mushakabvu robert mugabe mutungamiriri wenyika pari zvino vaemarson munangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori panguva yegukura hundi ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi 10 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana mana ane gumi neumwe 411 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevatanhatu 5276. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvinomwe zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevaviri 227,552. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezviviri zvine mazana masere ane makumi matatu nevana 4,222,834. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana ane makumi mashanu 3,249,450. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvina mazana matatu ane makumi matatu nevatatu 33,331. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Bato reZANU-PF rinoti sarudzo dzepaprimary elections dzange dzichifanirwa kuitwa nhasi kusarudza vachamirira bato mudare reparamende nemakanzura dzave kuzoitwa mangwana. Mumashoko kuvatori venhau munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa vamike bima vati nhengo dzedare repolitbro central committee nedzekomishen inoona nezvesarudzo yenational elections commissioners ndiyo vanenge vachiona kuti sarudzo dziri kufambiswa sei. Asi vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyaya yemhirizhonga ndiyo yapa kuti sarudzo dzimbosendekwa parutivi. Vamwe vari kuda kukwidza musarudzo idzi vari kupomerwa mhosva yekutenga mavhoti uye kuita mhirizhonga. Vamwe vaida kukwidza musarudzo dzekukwekwe central vabishop Candros Mugabe navaenergy Ncube vakatorambidzwa kupinda musarudzo. Hatina kukwanisa kubata vabima kanawo mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa sezvo vasina kunge vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden mangwanani anhasi vataura pamusoro pebasa ravo uye nezvavanotarisira kuita gore rino ra2022. nasi chondi ndira va Biden vashuta gore vava mutungamiri we America. Va Biden vati gore rekutanga rekutonga kwavo rangarizere zvinonetsa asi vachiti pakaitwavo mabasa makuru ebudiriro.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before.
Takavamba mabasa matsva anosvika mamiriyoni matanhatu, zvova zvinhu sezvamboitika munhoroondo yeAmerica. Uwandu hwevanhu vasiri kushanda hwakadzika kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Takadzikisawo urombo muvana nezvikamu makumi mana kubva muzana, izvo zvisati zvamboitikawo munhoroondo yenyika ino. Mabhizimisi matsva mazhinji akavambwa. Mushure menguva refu, vashandi vazhinji vakawedzerwawo mari dzemihoro. Takadzikisirawo mamiriyoni nemamiriyoni emhuri mutengo wemari dzekurapwa.
VaBiden vatiwo vanofunga kuti Russia ichapinda zvechisimba munyika yayakavakidzana nayo yeUkraine, vachiti America nemadzisawira ayo ine zvirango zvisati zvamboonekwa zvavakagadzirira kutemera Russia kana ikaita izvi. VaBiden vati vanoda kurwisa kuti mitengo yezvinhu idzike. Vachitaura pamusoro pedenda reCOVID-19, VaBiden vazivisa kuti zvikoro zviri kuvharwa pamusoro peCOVID-19 zvishoma, vachiti zvikoro zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana hazvina kuvharwa, vana vari kuenda kuchikoro zvakanaka. Vati hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuita kuti denda reCOVID-19 risaramba richishungurudza nyika.
We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Tiri kuita zvose zvatinogona tichidzidza pamwe nekuvandudza zvinhu mukurwisana neCOVID-19 takatarisira remangwana risina denda iri. Zvandinoziva ndezvekuti mushure memakore maviri ekurwisana nechirwere ichi, vamwe vazhinji vave kuneta, vamwewo vachiremerwa, asi tave pane chimwe chidano. Tave nezvombo zvekurwisa chirwere ichi zvinosanganisirawo zvinhu zvakaita senhomba, mamask uye kuvheneka vane chirwere ichi. Vakwegura vanosvika zvikamu makumi manomwe nezvishanu vakabayiwawo nhomba dzose
dzeCOVID-19.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vaBiden vataura zvinhu zvinodiwa kunzwikwa nevanhu vazhinji.
Vakataura nyaya hombe dzinosanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCOVID nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite COVID. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataurazve pamusoro pomutemo unokumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasvika papi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti paCOVID pacho chii chavanozvitutumadza nacho, chavakaita zvekare, zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi. Vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits eCOVID achange achipuwa vanhu mahara, mamaski anenge achipuwa vanhu mahara, emhando dzapamusorosoro mamasiki acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro peiri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvichisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyoyo yavazovhunzwa vapedza kutaura, vachisimbisisa chaizvo kuti vanonzwana nomutungamiriri weRussia vaputin vachitaurirana, vachibudana pachena kuti kana Russia ika ikaita zvichisimba zvekupinda muUkraine ino bayapiwa masanctions asati amboonekwa pasi pano. Zviva vataura hivo kuti tinoziva kuti Russia ine oil kana petrol kana diesel vayavaya yainotengesa kune dzimwe nyika, vati vanogona kuzvivhara izvozvo. Ufumi kweRussia hukadonha. Vakataura zvekare kuti Russia inofanira kuziva kuti ufumi hwayo huindirire mberi inenge ichida US dollar kutenga zvinhu zvokunze nokutengerwa nedzimwe nyika. Vanogona kugadzira zvekare zvinoita kuti Russia ishungurudzike zvekare. Ivo vanhu vari kuzvitutumadza vaBiden vachitaura kuti vane shamwari hombe dzakasimba dzenato dzaana Britain uko Europe yose dzinovatsigira. Mutungamiri weRussia uchaenderera mberi nokunopinda muUkraine akatariswa nepasi rote saizvozvi zvinogona kugwadamisa ufumi hwake pasi.
Mataura nyaya yeupfumi, pane chavataura here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica maererano namagariro avanhu, maererano nenyaya dzeupfumi munyika pari zvino?
Vataura zvakawanda pamusoro pekuvhiringwa kuri kuitwa upfumi hweAmerica pamwe chete noupfumi hwepasi rose. Nokuti vataura ivo kuti kukwira kuri kuita mafuta epetro nedizeri pasi rose kuri kuita kuti zvinhu zvidhure munyika yeAmerica nedzimwewo nyika. Vataura zvekare ivo kuti tiri kuona kuvhengwa kunoita ufumi hweAmerica nenyaya yechando chiri kudonha chichiadza kuti ndege dzisumuke dziende kwadzinoenda, motikari dzidhirivhara. Vataura zvekare ivo dambudziko guru riri kuita muAmerica rokushayikwa kwavashandi vanoshanda mabasa akasiyana siyana.
Kana katarisa dispichi yavo yavakaita, munoona sokuti yange yakanaka here zvekuti vanhu muAmerica vanogona kuitambira sechiratidzo chokuti vari kuita basa ravo zvakanaka, uye kuti gore rino iri zvinhu zvichaita nani pagore rapfuura iri?
Speech yacho yanga yakanaka kuvanhu vanoteerera. Chinonetsa ndechekuti ruzhinji runogona kushayiwa nguva yokuteerera speech yacho, yekuti nyange yakanaka, kunaka kwacho kuvanhu vasina kunge vakateerera hakuzonatsi kuonekwa. Asi kuti vanhu pasi rose vanozobvuma kunaka kwezvinhu zvinenge zvataurwa kana vaona mabenefits azvo.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo, Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Kota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vakadomwa nerimwe bepanhau rinonzi Financial Africa seumwe wemakurukota anoona nezvemari mashanu emuAfrica akabata basa ravo zvakanaka muna 2021. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, vaNcube vakazivisa kuti vakadomwa nebepanhau rerurimi rwechiFrench riri kuSenegal. VaNcube vari pakati pemakurukota ekuMauritania, Benin, Nigeria neDR Congo. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti hapana kunyatsokujeka kuti chii chaicho chaitariswa nevakavhota.
One rangu ini weFinancial Africa hongu ari kutiudza kuti assessment yavo, ranking yavo iri based on mavote, popular vote, uyo yavari kuti qualitative analysis yemacandidate. Hazvina kunyatsa kujeka kuti tizive kuti kana vachiti qualitative analysis vari kutarisa chii, asi mafungiro angu kuda vari kutarisa nyaya dzeinflation muZimbabwe, maybe kubva vamutuli zvavapinda over the past 3 years, uyewo zvakare nyaya yeeconomic growth. Ndo ma two main economic indicators avanogona kunge vashandisa. Saka kana vakashandisa maybe ma indicators iwayo, hongu zvinogona kubuda sekunge pakashandwa basa.
Ngatiti pakashandwa basa, Dr. Chitambara, asi pane shanduko here riri kuonekwa?
Hongu pakashandwa basa but matambudziko achirimo. Saka I think ndo zvandingangotaura kuti handizivi kuti kana kuti qualitative analysis washandisa chii chaizvo. Kana washandisa nyaya dzeinflation, watarisa nyaya dzeinflation uye nyaya dzegrowth, pane shanduko yataona yaitika. Even though shanduko iyoyo hairei kuti zvinhu zvanaka munyika, hairei kuti mabasa akutowanikwa munyika. Zvinongoreva kuti takwanisa kuita growth gore rapera zvachikonzereswawo nekunaya kwakanaka kwaita mvura gore iroro. Uyo zvakare zviri kungoreva kuti inflation yedu ichiri pamusoro but yapari nani than payanga iri makore maviri kana matatu apfuura.
Iko kudomwa uku kungava nehudzamu hwakadii tichitarisa iro bepanhau reFinancial Africa?
Ebare Financial Africa chokutanga ndiye kuti jekese kuti harisi kuFrance asi ibepa riri kunyika yeSenegal kuDakar. Harisi bepa rinonyanya kuzikanwa chaizvo indaisatorizivawo. Maybe sekuto riri kuSenegal ende kuSenegal wanotaura French, saka kuno hatinyanyi kuriverenga kana kuriona. Saka handikati bepa rine mukurumbira zvakanyanya sekuti riri besi kunyika yeSenegal kucapital city yawo inonzi Dakar.
Saka tichitarisa kupinda kwava mutuli mumakurukota mashanu akashanda zvinonwisa mvura muAfrica, zvinhu zvazvingabatsirawo here nazvo upfumi hwenyika tichitarisawo kune vanokweretesa dzimari nemamwe masangano anobatsira?
Hazvina chakanyanya chazvinonyanya kubatsira. Isu takatarisa fekti yekuti zvinhu hazvisati zvagadzikana, inflation yedu ichiri pamusoro zvakanyanya, uye tine mastructural challenges atiri kurwisana nawo akaita senyaya dzedebt distress, akaita senyaya dzehigh levels of informality, akaita senyaya dzehigh cost of doing business, akaita senyaya dzeinfrastructure yedu isina kumira zvakanaka. Saka izvozvo ndizvo zvatinofanira kunge tichigadzirisa, atingati mastructural impediments, mastructural bottlenecks anoita kuti doing business yedu iwandudzike zvakanaka, wemabhizimusi wekune dzimwe nyika wade kuuya kuZimbabwe kunoita zvemabhizimusi. Saka matambudziko atinawo akakurisisa isipaya kunyaya dzeinfrastructure kumaroads, tirida lot of investments, even kunyaya dzehealth, public health, nyaya dzeeducation, nyaya dzesocial protection, kunoda a lot of investments ikoko kuti tikwanise kunge tichiwandudza yatingati productivity necompetitiveness yeeconomy yedu.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Akadi vashamarari veStudio 7. Ndinorwadziwa navachiwengwa. Vachiwengwa vari kushungurudza meri mubayiwa. Vari kushungurudza. Ko vanorwira kodzero dzavakadzi vakaenda kupiko? Vakaenda kupi vana Cecilia Munangagwa? Vaenda kupi vasingamiriri merumbaiwa? Shua 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 vachivengwa, namakuriro amakaita muchiomesera munhu kuti haafani kuona vana vake, haafani kugara nevana vake. Hamuoni kuti zvamunoita izvi chero muchida kuita presidenti? Hapana munhu angakuvhoterai. Hapana chimwe chinhu chinofendesa meru mubayiwa. Ari kufendesewa nemwe. Dzorai mwoyo wenyu, dzorai mwoyo wenyu. Ii ndinoti chero vacho iwawo vamuri kudanana nawo vachiwengwa, ngavatodzidza. Because zviri kuitika hazvitangiri pana meri mubayiwa, zvichauyawo kunext wamuchatora.
Konai mwana weZimbabwe uchasunurawo rini? Unotorerwa ivhu rako kumaruwa kumusha korichipuwa maChina wongoramba uchindiri weZanu PF. Nyika yondongwa yekuti vana vanotamkarara kutamhanda panda doto richapungu ndotsvaka ufuwa furomanyero kune dzimwe nyika. Wongoramba uchindiri weZanu PF. Watiza nyika vapo vakusouth Africa nongondiri weZanu PF inini? Ukogara mureserva muya zvokugara zvokuti nemari yekutenga nyatera norishayiwo, asi nongondiri weZanu PF. Paindiri weZanu PF ando madhimoni zvaya nongori pachena anotobo. Shavire namwe.
Studio 7, Studio 7, makadini niko, makadini, makadini. mapurisa wanondipedza simba ini. Anongwarira kungosunga vanhu vezvimota zvemushikashika. Nekuti hanzi mota dzina manumber plate. Mbavha dzarura nyika yose, havana zvavanodziita. Asi kungongwarira vanhu vanotsvaka zvavo kurarama, vasingabiri munhu. Zvimwe zvinhu zvavakuitiwa izvi zvangova zvokushandisa chisimba. Kuti sezvo tiriso tinotonga, tinongodzvanyirira chete. Tenda panyaya yaMary Chiwenga, Mary Mbaiwa, komera ambotadzei kunyika yose nhaimo. Kuva nomushungurudzirei vasikana vedu wee, vasadaro. Chiwenga ari kutora advantage yokuti ndiye vice president. Asi ngazive kuti kudenga hakuna vice president. Nyangwe akafa nhasi yeChiwenga, hana kwaanonotonga. Anyanya shungurudza Mary Mbaiwa vedu wee.
Pasi dhuzei napo totoenda nawo dambo tipate chokwadi. Haino kutaura ngenyaya yeZimbabwe kuti Zimbabwe nyaya yefreedom kuchikuru. Nyika yaibudiriri haisi yakabudirira isina freedom. Hakuna zvakadarozvo. Kutarisai apa tiri kutochema ngematicha akaburohwa ari kuita kodzero yavo pamusoro pekurohwa. Vavaro vacho zvavana mhosva ivo vachindosungwa futi pamusoro peizvozvo. Saka toti mune freedom munyika makadaromwe. Asi mutemo unotoita kuti munhu aratidzire chisina noizi. But ivo vacho varatidzira ndivo chaivo. Munhu wakuchaya haana mhosva. Une mhosva ndiwo wachaiwa futi. Saka tikutambise nguva komana, tikutambise nguva. Penzai henyu mukomana apinde, ngaapinde zvake.
Tinokushingamidzai nemufaro. Ini ndoitwawo bhudza, handiri Gonde Valley. MuZimbabwe zvinhu zvaoma. Iwe ukaona uchingopiwa mari yemukadhi, usingakwanisi kutenga chinhu. Ma1000 unongotenga zvinhu zviri chete pa1000 zvayatopera. Saka dai hurumende yatoonerawo zvekuita pamari dzemukadhizi, watipowo musvo ari maUS kana maRTGS, pamwe zvinhu zvingatifambira.
Makadi pastudio 7 zviya zvatogara tichitaura tichiti nyika yedu yaparara. Vanhu vakuru vava kusvika kuzvipatara vachida kuitwa maoperesheni, havana kana mari. Hurumende haivahoreri mari sezvatinoona zvinoitwa nana South Africa, zvokuti munhu ava ne 60 years unenge achihora 1800 pamwedzi rands. Inokwana kumutengera chikafu pachitosara imwe bhajeti yekuti unokwanisa kuita zvaanenge achiita. Zvino hurumende yeZimbabwe haina chairi kupa vashandi. Mudhara wangu uri kugwara nechigwere chehenia. Zvino zvaari kugwara kudai, wakaenda kuchipatara kugweru cheDriefontein, uko ndokunosvika ndokunzi kuchipatara ikoko panodiwa 700 yusa. Ende isu vana tiri kutamburavo titori kuno kunana South Africa, tiri kushanda mumapuraza, hakuna kana chinhu. Saka tingati government wereyo isingachengetedzi vanhu vakuru vanova ndo vakavabatsira kutora nyika iyi. Saka chavanenge vachinzi varambe vachivhotera vanhu vakadero chii chavanovabetsera nacho? Kungotaura chete kungoti kwai takaenda kunogwa chimurenga pasina geni yamuri kuona pazviri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Sarudzo dzemaprimary elections dzange dzichifanirwa kuitwa nhasi nebato reZANU-PF dzave kuzoitwa mangwana. MuAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanosvitsa gore vachitungamira nyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
ivai nesu zvakare maneru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosvara zvakanaka.